Viva a hora de Mugabe, viva!
Viva!
Viva a hora de Mugabe, viva!
Viva! Viva!
Nengo dzezvano PF mudunhu remashonaland central dzanga dzichisvika chiuru nemazana mashanu dzaratidzira mudhorobha rebhindura nhasi dzichiti vakasukuere vari kuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro vachishanda vari muchipoka chiri kudaidzwa kuti generation 40 kana kuti g40 nengo idzi dzanga dzakatakura zvinyorwa zvakasiyana siyana zvanga zvisoropodza vakasukuere uye zvimwe zvezvinyorwa izvi zvanga zvakanzi vakasukuere chibva hatidi munhu anoda kupidigura president wedu vamwe vavaratidziri vanga vakatakura bhokisi rinoshandiswa pakuvigwa kwevanhu ranga rakanamatidzwa mifananidzo yavakasukuere mumwe wavanga vachitungamirira kuratidzira uku uye vari nhengo yekomiti inomirira provhinsi yemashonaland central muzanu pf vajohn ngwenya vati hachizi chokwadi kuti mudzimai wemutungamiriri wenyika amai grace mugabe ndivo vari kutungamirira g40 vachiti vakasukuere ndivo musoro wechikwata ichi
nyaya tinati togadziriswa pasina kana mazuva kuti musangano utange kufamba zvakanaka nokuti kana varume vakaramba vachitungamira musangano vanhu vanobvisa chairman vomaovheterani voisa wavo vavanoda vobvisa chairman kusvika kubranchi chaiko vanobvisa branchi chairman voisa newavo saka munhu akadaro musangano hauende mberi purezidendi kana vachinzwa zvichemo zvedu zvisu zimbabwe mashonaland central kutataura kuti varume vachitidzoserai kuno kumusha tokutumirai vamwe vatenge tine chivimbo navo kuti vachaita basa remusangano ravanenge vatumwa
vangwenya vapomerawo vakasukuere mhosva yekuita uori vachiti vanofanira kubviswa pachigaro chavo chekuva murongi wemisangano mubato rezanu pf pamwe nemuhurumende mavari gurukota rinoona nezvematunhu vati vakasukuere vari kupambawo migodhi yakawanda mudunhu remashonaland central vachipa hama dzavo zvichakadai imwe nhengo yezanu pf central committee vaefrem mavhangira avo vachambidzwa gwaro renyunyuto nevaratidziri ava vaudza studio 7 kuti pane dzimwe nhengo dzebato ravo dzasungwa dzavanoti dzanga dzatumwa navakasukuere kuzokanganisa kuratidzira uku
ndakatombopinya pachinyatsi nenhau yeresolution ndavataurira kuti resolution iyi maitsvekera ndikapinda pachinyatsi kana nanhasi wese hainzi mavp ngaavhotere kungonangana nemavp chete isaka tapa purezidendi Rajiv Mugabe one cent of power iva kuda kubvisa masimba apurezidendi aya vanhu vangadai vawanda panapa vatodzora motokari dzachibva kudarwen kwake chaiko kwava kwatobva motokari 8 dzadzorwa vanga vavatuma kutoenda nodisrupta zvino vanga vasingazivi kuti ndichine ukomisa hwangu huya hwakare huyawo kuti ndokasira kuona zvinoitika handinamboronga chinhu chakafeila 25 years ndiri muchiti weprovhinsi inei kwaakuitirwa izvozvo vari kuuya ava vatsva havazivi kuti tactics dzangu ndezvipi saka tazongoti mapurisa nonga mbonokuvharira mustoki vozobuda kana tichinge tapedza musangano wedu
gwaro renyunyuto iri iro ranzi rinosvitswa kuna vamugabe riri kupomerawo vakasukuere mhosva yekutyisidzira vatori venhau pamwe nekuzvidza vaimbova varwi muhondo yekusunungura nyika kubva kuvachena hatina kukwanisa kutaura navakasukuere kutinzwe divi ravo panyaya iyi asi vatsigiri vezanu pf vanonziwo vari kuronga kuratidzira kumatunhu ose munyika vachiti vakasukuere vabviswa pazvigaro zvavanazvo vakasukuere havasiwo vekutanga kupomerwa mhosva yekuronga zvokubvisa vamugabe pachigaro vaimbova mutevedzeri wemutungamiriri wenyika amai Joyce Mujuru avo vave kutungamira bato renational people's party vakadzingwa muzanu pf pamwe nemuhurumende muna 2014 vachipomerwa mhosva imwe cheteyo asi vanoti aya aiva manyepo ndakamirira studio 7 kubvindura ndini Thomas chiri pasi
nekubatana
viva, viva, viva.
Pasi nenhundira mutsime.